A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington, D.C. this Thursday, January 5, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Praxedes Jeremiah.
Good evening, Zimbabwe, and I am Chioneso Jani.
And tonight in our Women's Roundtable, we are looking at the demarcation of roles in the family as a woman, as a wife. If you are fortunate enough to be able to hire a maid or a babysitter, what are your views on this issue?
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077, and we will call you right back.
Live Talk goes to out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But for you women out there, it's on Thursday.
Don't forget to join us as we are live streaming right now on Facebook pages. And you can join us and by first starting by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't so already, so you can join in our conversation.
And the Fundisi Forward in Faith Ministries, the Kufara Shukurukuanim Kanauno, Wekukurukura, Pansoro, Pe Basa, Kanakutima Rose, Nichirungu, Amai Pamba, Kanamutimai Pamba, Tatarsana, Ne Nye Kutipamaning, Ganim Batsiri, and Gachim Batsira Basa, Mumba. Kana kuti musikana. Sevanhu vanonamata kana kuti chero nemakuriro atakaita. Kana munhu aroorwa ane mhuri yake, ane zvinotarisirwa kuita mumhuri yake imomo. Kunova kuva mubatsiri kumurume wake nekuva mai kuvana. Asi dzimwe nguva nekuda kwekuti basa rinogona kuwanda kana kuti zvekuita zvowanda, pamwe tinopedzisira tazove nemusikana kana nemunhu anotibatsira basa. Inini kufunga kwangu nemaonero angu nemarererwo angu uye pachikristu, mudzimai basa rese zvake nderake, asi kuti unotsvaga mubatsiri anobatsira iwewe kuita zvaunofanirwa kuita, kureva kuti kana ndichifanirwa kuriritira vana vangu kuona kuti vadya vabikirwa, wandiri kutsvaga ari kundibatsira kuti ndiite saizvozvo. Saka kana munhu achindibatsira, kureva kuti handichamusiri kuita zvese, kunenge kusisiri kubatsira ikoko, anenge aakutoita. Asi kana munhu achindibatsira, kureva kuti ndini ndine direction yekumuratidza kuti apa tinoda kudai, apa tinoda kudai, kureva kuti mai kana kuti mudzimai wemunhu anongotarisirwa kubika. Anotarisirwa kubikira vana vake, anotarisirwa kubikira murume wake. Paanenge atadza, paanenge pakawandawo basa, otrena uye anomubatsira kubika semubikiro waanoita. Kureva kuti musikana webasa is an extension yamai pamba. Uye kuti ane paanofanirwa kugumira kana tasvika panyaya yekuti kuva mudzimai. Handingatsvagi munhu kuti andibatsire kuwacha kana kupinda mubedroom mango, kuita zvandinoita mubedroom mango. Ane paanogumira musikana uya. Saka ndine kutenda kwekuti bedroom is a private room. Ndinofanirwa kutoshingaira kuwana nguva yekugadzira mubedroom mango, kumutsvaira, kumurongedza. Kana paine zvinoda kuwachwa, kana dzimba dzinosiyana, vamwe varume vanoda kuwachirwa nhumbi dzemukati, vamwe vanozviwachira vega. Kana kuri kuti murume wako anoda zvekuwachirwa nhumbi dzemukati, I think iyoyo inyaya inoitwa nemudzimai wemurume uyu, kuitira kuti panofanira kuva nechinhu chinoramba chiri private pamarriage yenyu, chisiri exposed to everyone, chekuti munhu wese anoti ah mabhurugu ababa vane vari kufamba zvavo ini ndakava wachira vane re green ine rakadai ine rakadai ine rakadai saka ndinofunga kuti pakutsvaga kubatsirwa kwedu semadzimai sana mai tinofanira kuisa madimarcations kana kuti muganhu wekuti anondibatsira anogumira apa soko ramwari rinodaro muna Proverbs tikaverenga Proverbs chapter 31 from verse 10 ichitsanangura kuti ndiani angawana mukadzi akanaka rinodaro kuti anotomuka achipa vasikana vake basa rekuita kuri kuti nyaya yevasikana haina kutanga nhasi anomuka achipa mameids ake basa rekuita iwe ita chakati iwe ita chakati asi ndiye anenge achi ari manager ipapo achiongorora kuti chakati chaitwa nemweri chakati chaitwa nemweri saka ini kutenda kwangu kunoti kana ndine musikana webasa Mwari ngaakudzwe anenge andipa munhu anondibatsira saka kana ndichibatsirwa handisi kuregerera munhu basa rese ndinoona kuti chabikwa zvakanaka here ndinopinda ndichiona washeni yaitwa pamwe pacho ndichitoitawo nepapapa iye achiitawo neuko ndokuti ndirambe ndiri in charge uye ndiri in control yepamba pangu kumurume wangu ini ndingafara kupa murume wangu chikafu chero dai kuti ndakumbira musikana akachibika ndinoda kupresenta nekuda kuti ndichimupa ndinei ndichimushumira in my love I serve him in love
mina mbona kuti ama maid nga umame lo maid umaid uyabe ngumaid okumncedisa but umama yena umele aphathe indima yakhe njengomama njengomama onxele elomkakhe ama undergarments izinto zangaphakathi lezi umele abe nguye yena umama ozibambayo oziwashayo ozikilinayo ozifaka endaweni lapha mele zibe khona nxa iyi-bedroom i-bedroom imele ibe yindawo e-respectwa even ngama-mate iba labantwana bona babekwazi ukuthi nxa bengena kumbe i-bedroom kamama lobaba yindawo e-special yindawo abayi-approacha abayifika beyingena bele-respect so umate kamelanga ukuthi nxa ezathanyela kumbe nxa kuyukuthi ezathanyela umama kabi khona khonapha but yena umama kumele azithanyelele ibhedrumu yakhe aziklinele ibhedrumu yakhe abambe konke lama ilondri kababa especially ama-undergarments nxa sesingene ekitchen ngale umate wakwanisa ukuthi abe yincedisa but umama kumele laye ame ekitchen ame khampani esitofini ephekele umngakhe kumbe nxa kuyukuthi umate usephekile umama kumele ahambe khonaphana ayeseve umngakhe ngibona kungani akulunganga ukuthi umama ehlezi phansi maybe duzane lobaba khonapha umate ngozabuya khonaphana eguqela ubaba emseve ukudla umama ehlezi eceleni akumelanga kube njalo ngoba yena ubaba kumele abekwazi abone umfazi wakhe emyenzela kaye ezinye izinto laye umfazi kumele athathe i-responsibility ukuthi mina ngiyuma umama lapha kuyanceda futhi ukuthi ukubambisana kwakamate lo mama uhambe kahle ngoba kuyabe kule respect yokubakwazi ukuthi kulama-boundaries ukuthi hhayi lapha ngizapheka but ubaba i-responsibility kamama lo nxa kuyukuthi uyahamba emsebenzini njengobaba lami ngiyakubona ukuthi kwesinye isikhathi lapha isikhathi afika ngaso ngikhaya evele emsebenzini ukuthi aqalise ukukhipha ischebo kuyabe kungasayensi yikho sisithi khona umate uyancedisa umama so uyakwanisa ukuthi umama abe ngiyokwazi ukuthi okay mate namhla sizapheka into engaka pheka into kumbe sifikelela ama-onion lamatamatisi ngabe uyaqedisa kumbe nxa kuyukuthi umate usecedisile sephekile konke yena umama efika kumele laye abe unguye othatha ukudla siyanika ubaba aseve umkakhe kumele kube that kube at least le part esala ekhona ekamama endlini ewaziwa ukuthi le yindawo kamama ngoba sikubona kunjalo nje kusenza ukuthi kube lama-problems ezindlini khona sizakuzwa sicina sesizinza indaba zokuthi umaidi ucine sethandana lo baba kumbe into engaka ngoba akuzanga kube le demarcation akuzanga kube lama-boundaries ukuthi yena umama ulokhu engumama kulamanye ama-situations esiabonayo ukuthi umama vele ubaba vele ngasabona ukuthi vele yena umama uyenzani lapha ekhaya yehambe emsebenzini njengobaba but lapha ekhaya uyenzani umama khonapha awusela So umama angazwisisa ukuthi khona umate umuntu omncedisayo akuchiye kunjalo kuyekela ukungena kuma bedroom. Ngizakhuluma indaba esiyibona eBhayibhelini eyaqinisiwa inkusikusiba le problem. USera wenamamate akhe antho la mate akhe uhegase yimate kaSera.
KaSera, yeah.
Yeah. USera awethatha enika umate i-insight yokungenisa kubedroom. Kuthi ngeni yezala umntwana njani
njani. Yenzalela umntwana.
Ehe. Umntandwana ebezalwa anjo. Umntandwana ebezalwa. Lingalivani iBhayibheli lithi wa umate lona after that. Elesikhiwa nilibala lithi she despised Sarah. Wakuna semsola umama umama ekhaya ngoba yena wayesezibona eyenza into engcono kuyokuzala umntwana okwakwehluleka ukwenza ngumama. Now in this day umade angehluleka ukuzala umntwana lo baba whatever, but kulezinto ezagcina yena umade sezibona ukuthi lapha mina ngingcono kulo mama lo ekhaya.
Yeah, that there was Pastor Adonis Kupe Ayema, and Pastor, and before that, that was Pastor Rodo Ruizi. They're all talking about tonight's program, tonight's topic. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the different roles that a woman has to play as a mother, as a wife, juggling that with being a professional woman. It is not easy juggling both, but somehow it has to be done, especially if you are a professional woman who has to hire someone to assist you with a baby, for instance, as you go back to your job, or as a domestic servant or maid to help you just around the house as a cleaner or to assist you with their cooking, etc. What are the boundaries of a maid vis-a-vis the woman or the lady of the house, the mother, the wife? What are your views on the issue?
Some women would say, after all, I get paid to be an accountant, for instance. So if I hire a maid to do all the chores back home, like washing my husband's undergarments, others argue that this could not preserve privacy in this marriage if a maid is going to be cleaning the bedroom in the absence of the lady of the house. What if the maid cleans while your hubby is there? Won't it create some confusion or temptations or something else? We want to know.
But for those in the diaspora, Chuoniso, the ball game changes because it is not easy to hire a maid. So all the chores have to be divided between the family members, that is the husband and the children. But still, there are some challenges still with the demarcation of roles, even in the diaspora. Because I remember of an incident a few years back where a husband and a wife had a dispute about doing the dishes. And the husband ended up killing the wife, murdering the wife over such a petty issue about dishes. So let's talk about it and hear your views in this program. You can call us on +1 202 619 2077. The number again, +1 202 619 2077. And we'll call you right back. Siyalibulisa kuhlelo lethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama kuluhlelo lwakuqala kulumnyaka omutsha oka 2017. Wothi nhle ntathele lithuba lokuthi mnyaka omuhle omutsha. Lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela umsebenzi kumbe indima okumele idlalwe ngumama lapha ekhaya, unkosikazi walapha ekhaya. Nxa ungulwana obe lenhlanhla yokuthola ukuthe xaxa emalini lapha kumbe esambeni, wenelise ukuqhatsha abangakuncedisayo ngekhaya. Kumele umsebenzi wabakuncedisayo uqalele ngapi, uphelele ngapi. Sibisibili, asiyihluzeni bomama. Yilo uhlelo lwethu lalamhlanje. Kukanti ke abanye bathi umngami angaza ke awatshelwa izembatho zangaphakathi ngulo esimqhatshileyo. Abanye njalo bathi ngimqhatshile, kumele awatshe konke. Asiyihluzeni bomama. Nasi unoyo muchirongwa chedu tokugamuchirai madzimai. chirongwa chedu chekutanga mugore ra 2017 apo tiri kukurukura tichitarisa ndima inofanirwa kutorwa nemudzimai wepamushapa kana kuti mai zvikuru sei kune avo vanoti wanei pari nani vanokwanisa kuvana vabatsiri vanokwanisa kunotora mameids ekurera vana apo mai vanenge vachidzokera kumabasa kungave kubasa rekuti uri accountant ungave uri manager ungave uri murairidzi ungave uri nurse vanovabatsira mabasa akasiyana siyana ekutsvaira mumba kana kuita washing kubika nezvimwewo zvakangodaro daro kana tava navabatsiri mudzimba umu ndepapi chaipo pavanofanirwa kugumira ivo vabatsiri vedu ava vanofanirwa kuwachira baba hanzi dzemukati here vanofanirwa kutsvaira mubedroom mangu here baba varimo izvi hazvizoita here kuti pave nemiedzo mumusha umu tikaregedza mushanda achibata bata pese pese kana hanzu dzababa dzemukati anozovakudza here baba hapazotari here kuti pazove nedisrespect.
Mm-hmm.
That's what we are talking about, achioniso.
Very interesting.
What are the demarcations really of the roles of the maid in this house?
Mm-hmm.
Yeah.
Very interesting. So you find
what have you observed yourself?
What I've observed, PJ, is that in some places, some women, especially kana wachienda like kunzekwenyika, like to look for my jobs. I know many people like they because of the situation in Zimbabwe, wanaenda ku maybe ku South Africa wachitsvaga mabasa. And then waenda kutsvaga mabasa varungu voti aiwa tipechi we'll get you a job here, tipe passport. Kana tipe document. And munhu woti zvoita here. But wochengeta document opa basi kuti oi basi document passport now when for the time for her to leave she can't leave because now mother wants her to do extra things ashika mumba kuti imbo cleaner and then some people are waende off you find that Monsieur Tuesday Monsieur Saturday wakunzi gara pamba apa wa clean apa wa bika amai waenda kuchurch baba wasara nani
na maid
na maid so now the question like you are saying kuti ari kubikira baba ndiani unambosiya chikafu ari kubikira baba ndiani
saka ndima inoperera papi chaivo nemiwo vanhu vashandi vemudzimba tinodawo kuti mutinge muchitiridzira runare muchitipowo pfungwa dzenyu kuti mai vanofanirwa kunge vachigumira papi imimo mabasa ndeapi mabasa amunofunga kuti munofanirwa kunge muchiita mudzimba imomo vanoshandawo mudzimba nemadzimai ari mudzimba imomo tinodawo kuti mutifonere panhamba dzinoti 202-619-2077 country code 1 202-619-2077 kuti tinge tichikubata iparunare. Sesilo mlalele okhona lapha ecingweni. Unkosikazi Samukelisi weNdlovu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga njani?
Hayi saphila. Kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi South Africa kuright. Sithi mnyaka omusha kini lonke.
Ah mnyaka omusha ngempela ubusisiweyo. Yeah,
uyabonga.
Yeah, uyaluzwa udaba olusegudwini. Sikhangele indima edlalwa ngumama la. Ende sikhangele njalo inhlupho ezidibana labo abasebenzela abasebenza ezindlini.
All right. Ngizoqala ngendima ekamama wasendlini. Mina ngingaqala ngikhuluma ukuthi mina ngeke ngaba nesikhathi ngisasekhaya eZimbabwe. Bengivele bengihlala nginabantu akade bengincedisa ukugcina abantwana bengisebenza umsebenzi wokuphuma ngisiya ngaphandle okuthi bengihamba maybe for 2 weeks ngingekho endlini but ebengikwenza bengihlala naye intombazana but nginabanye futhi abefamily ebenginabo it was a bit challenging kodwa bengizama nami ngendlela yonke ungayenza ngayo especially kundaba zokupheka kundaba zokuwatcha like ukuwatcha vele bengiziyenzela ngedwa mina ikamero lami ibedroom yami angikaze ngacleanelwa ngumuntu oncedisayo endlini
ngiyazenzela ngedwa, ngiyajinja ngedwa ama-sheets wami, ngiyaziwashela, ngiyazi-ayinela. Namanje kuyafana even nginabantwana, ngiyakhona ukuwasha banikeze bayeneka, and then ku-ayina ngiyazenzela ngedwa. And then amantombazana abasebenza endlini kuyadiphenda ngabantu.
Mhm.
Kuyadiphenda ngomuntu omsebenzelayo. Omunye mawufika uyafika athi indlu naye ngoku kumele siyenze yonke into ekhona lapha ekhaya. So sokufika ngomuntu. But I remember ngangikhuluma lomunye usisi ngenyilanga. Namthi what engitshela ukuthi mina ngiyangena ngiyaklina la secameron but angikhululekanga. Ngathi I think umuntu masuhlale naye umsebenzela. Kuhle uhlale naye phansi ukuthi hayi mama mina ecameron angiboni ngikhululekile ukuthi ngibenzele umsebenzi.
Hmm.
And then sokusiya futhi ngomuntu yena lowo umsebenzelayo. But futhi singakhangela maybe umbala wabantu like ukuthi ngumlungu ngumuntu omnyama.
Yeah. Abantu
yes abantu abangabalungu isikhathi esiningi abantu bayenza nje wonke umsebenzi kungafana impahla zangaphansi impahla zangaphakathi bayawasha aba complain but mase kufike emuntwini omnyama basuke ba complain so khonapho lami angazi ukuthi uhamba kanjani ukuthi okay wenzela umuntu ongumlungu uyamwashela uyamenzela yonke into so kusize emuntwini omnyama awukhona ukuthi umenzele. And i-challenge kakhulu futhi ekuphekeni engikushoyo ukuthi mina ngiyaziphekela, mina ngumuntu oziphekela othanda ukuziphekela. Noba ngilabantwana ngingabathuma ukuthi ngifakelane isishebo ngenzelani lokhu. Okay, ye and they bayapheka kodwa mina njengomama kumele ngiziphekele. And I think omama nathi kumele sifunde ukuthi ukuwasha siwashela obobaba siba-ayinele. Ema-bedroom wethu siziyenzele yonke imisebenzi. Mina njengamanje ngiyasebenza from Monday to Friday. Mm-hmm. I only clean my bedroom on a Saturday. That's when I do the thorough cleaning. Yeah, ni chinja wonke bed nyami ya chinja ngiyenza thorough cleaning. Anginasi isikhathi ukuthi ngizothi abantwana hamba ngiyongishanyelela abakwazi nje ukuthi bayathanyela ekamereni lami.
Yeah.
So kule and then kube labo mama futhi like engisho ukuthi mina bengisebenza ngisekhaya ngisebenza ngisiya out for research work. Kuyafana even namanje silabo abanye omama abasebenzayo bephuma besiya out. Mase kusiya endabeni zokupheka. Ukuwasha yes ungasho ukuthi impahla zikhona zingamthatha 2 weeks and then ngizobuya ngenza. I-bedroom ungangeni ungaclean. But when it comes ekuphekeni akusela option.
Yeah.
Uzoyenza yes uzoyenza. But lawe nxa sewukhona la endlini ziphi zinikeza isikhathi. Upheke abantu bakho lo mkakho badle ukudla labo bajabulela ukudla kwakho hayi ukuthi noma sisuke out umsebenzi okumele ube ngokasisi ngiyomela yenze yonke into and then uzogcina abe ngumama wendlu
kuba lezilingo ngithi kuba lezilingo engxenye obaba laba lokhu umphosela lokhu ehlangana lo lokuze nelo maid lo.
Yeah, and then kube labanye siyabona njengalaphe eSouth Africa laphe esikhona. Thina kakhulu abantu esisuka ekhaya balutshwani abasuka like kwamanye amakhantizi abalabantu ababancedisayo. Abaningi abalabantu ababancedisayo yibo abalapha. Siyakubona nje bayenza nje impilo yabo ifana neyabalungu. Bayawashisa nje yonke into. But mina ngokubona kwami ayileyo.
Kubanzima.
Yikho kubanzima and yikho sicina futhi sithathelwane amadoda ezindlini.
Ezindlini.
I think umama yes kumele usebenzise izandla zakho uma ukhona endlini uzame ukuziphekela uzame ukuziwashela ubone ikamero lakho umuntu angangeni khona alibe ngelene lingukufuka.
Yeah. Hayi bamba khona apha ecingweni sesilomunye umfundisi engeke ngakhuluma laye ngaphambilini kohlelo uPastor Lorwizi Choniso Miss Ndlovu was actually explaining that she was still arguing that a woman's place is good a woman has got some roles to play.
Yes.
If you are a housewife, if you are a mother, you need to take a responsibility
charge.
Yeah, you need to take charge of your family.
Mm-hmm.
You are the manager of these other people that you've hired to help you out, to assist you.
Yeah.
And I talked to Pastor Rodo Ruizi before the program, and she's on the line now. Welcome to our program, Pastor Ruizi.
Thank you. Thank you so much for having me.
Mm-hmm. So in this this time around, I'll want you to start in English. Just tell us your opinion, your thoughts over the demarcation of roles in the family.
Oh, thank you. Thank you. I think it's a good thing to be a mother and a wife and have a maid, someone that helps you around with work. And especially, you know, these days, women also work long back. The setting was the husband would go to work, women would remain behind, you know, and do all the chores at home. But since the shift where women are now working, I think there's no harm in having someone to help you with the work around the home. But my thought is that if you have a maid, as a Christian, according to Proverbs chapter 31, the Bible clearly states that a wise woman or a valuable woman wakes up and gives her maid something to do or tasks, do this, do this, do this. I believe a maid is an extension of the woman in the home. And because of that, what you're simply doing is getting help for you so that you can manage to do things that you need to do. And there should be a difference. We should know who is the woman of the home and who is assisting the woman of the home.
Mm-hmm. Thank you very much. While we are there, you talked about an extension, and did he? What about, because we're talking about roles here, mawia zvakanaka mataura neshoko ramwari handiti kuti anoudza musikana webasa kuti ita zvakati zvakati zvakati. But I also feel kuti is there not an element of abuse, you know, pinzwa into play. Unonzwa maid pamwe anonzi ngamuke pamwe na four. Pamwe some maids anoshanda more than 8 hours a day. Pamwe anoshanda 20 hours a day. Anakurara, amuka, achingo cleaner. At the same time, mwana wemumwe munhuka. Ameno. But I wanted to find out from you that do women sometimes take the word of God, like you are saying, and misuse that scripture? And like mwana Sara mbaibiri kuti vakazotora Hagar, you know, because whether she was a foreigner or whatever and said give us a baby, but I mean she was not part of the family member. Saka, is there some element of abuse muma rolesum, and how can we curb against it?
Yeah.
Pastor.
I think that's a brilliant question. I think when I take someone to assist me, to help me in the home, I need to have an understanding that I'm not taking a slave.
Mm-hmm.
I'm taking someone to help. And somebody that helps you should be somebody that you cherish, should be someone that you trust, because you're trusting them with your family. When you're away, you're trusting them with your children. When you are away, you're trusting them with your household. And so there must not be an element of abuse.
Okay, sorry, Pastor. Please, can we hold you there? You know, my lines are kupinda. We'll come back right to you, Papa Munwamari. PJ, you have somebody.
Yes, Mkoma Gibson. Magadi ni enyo?
Ndosimba, Magadi enyo.
Ayo, atiripo edu. Murku inzwa, irimu dariru.
Ya, duku inzwa, I know it says Guru Mugimbao.
Yeah.
Because what I'm realizing is, you see, Vaskana Basa, my machine, Vanu Vatura like Kivanu, like my slave or something. But what happened is, you find with even me, Pakujga, Pane Plate, you know, the Yondia CC, kana dikapu inonziyo ndeyasisisa wafano kubata zvakati kana kuti kubata zvakati is something that I don't think is good because munhu kana ari mushandi wenyu especially a domestic worker pamba I think you should take as part of the family. That's mm-hmm. number one. Number two, vakadzi vedu vanoenda kumabasa they tend to be lazy futi mumba muyamuya everything vanenge vangoti musikana ndeasamume nokuti even murume akatombozivi kuti mukadzi wangu anokwanisa kubika chikafu chakaita s everything zvinoitwa nasisi so it's something yokuti I don't know kuti
saka imati zvingagadziriswe sei kurudziro yenyu
kumuudza kuti no maimwana deno muchidai she don't take it like it's a advice yauri kumuudza zvezvakutiraso kuti iwe hauda kufavha musikana uya especially panyaya yemapleti yandambotaura kuti unogona kunge uchitonzi pleti ndo yasisi kana kuti iri yesimbi muchidyira kana kuti mapleti akanaka ukataura izvozvozvo saka iwewe who are you now to tell me about this musikana uyu see at the end of the day wongopedzisira wakungonyarara wongofira musagasi chikiti which is not good.
Pastor Rudo varipo parunhare apa handimufundisi vanodzidzisa madzimai vanoenda kukereke kuti ndima dzenyu dziri papi chaipo toisa mubvunzo mukoma Gibson vari kuti izvo kuti ndimutaurire mudzimai wangu kuti zvauri kuita izvi hazvina kunyatsoti twasuke tingaite sei vachakupindurai ipapa pachirongwa asi kwamuri moramba makateerera mukoma Gibson zvakanaka imukoma Gibson okay vanenge vatobva parunari Pastor Rudo muchiripoka
ndiri pano hongu
ehe uhoyo mubvunzo baba vatizvo pamwe mudzimai wangu ndiri kumuona kuti akutova neunyopi uye kuti ndimutaurire kuti batawo zvakanaka mwana womumwe munhu zvinotinetsei pamwe anotobva guma atondishaudha kuti pamwe waakudanana naye mediye ikurudziro yi kana kuti advhaisi yamungape baba vakadai vaita dambudziko rakadaro
ini ndinofunga kuti zvinodhipenda neukama hwavo hwababa ava nemudzimai wavo kana vari vanhu vagara vane kutaurirana kwakanaka pasati paane dambudziko iri ndinofunga kuti hazviremi kuti vangotaura kuti shamwari ndiri kufunga kuti mabatiro atinoita mwana uyu ngatidai sekungogadzirisana kwavanoita dzimwe nyaya saka ndiri kufunga kuti baba ava pamwe chavangada kuita kuashuwa mudzimai wavo kana kuti pave neukama hwekuashuwa mudzimai wavo kuti it's not a competition it's not kuti ari kukompita nemusikana uyu asi vari kungotaura from a fatherly figure asi ndichidawo kuti kumadzimai kana tichitora musikana webasa kana kuti munhu anotibatsira mumba kana ari mudiki kwatiri tomutora semwana kana ari mukuru kwatiri tomutora samai kana sisi izvozvo zvinotibatsira kuti tinoita ukama naye husiri hwekutambudzana kana kuti hwekumushupa hwekuti haadyiri mupureti yakadai haadyi chikafu chakadai asi akava mwana munoona kuti anotozova chibatsiro pamberi apo inini ndiine pamiri pangu pekutanga ndakatora mwana wandakatora kugara naye ndikagara naye 9.5 years akazobva pamba mwana wedu aane 9.5 years and akabuda nemuchato akapfekera mumba mangu ndini ndakatenga gauni ndini ndakaita zvese mwana iyeye nanhasi kwandiri ihama
munotoumba ukama
munotoumba ukama mangwana uchamunidhawo apo saka hazvirevi kuti munhu auya kokubatsira ave athreti kana kuti mutreate in such a way ngaangotitwa semwana after all chibatsiro kwandiri ndokufunga kwangu ikoko
ndinovimba mukoma Gibson vange vakateerera kuti zvekare ndingade kuwedzera ipapo kuti kana ari mudzimai wako anova mutendi anova mukristu zvinenge zvakakoshawo kuendawo kuvafundisikadzi kuti imborayirayiwo mudzimai wangu kuti aita dambudziko rakadai kana kuenda zvekare kumadzitete kuextended family. Havanga vamadzitete kana kuti mudzimai wase kurumbuya. Vanokwanisa kurayira zvekare I think tine machannels akawanda ekuti munge muchibatsirikana kuti kana maita dambudziko rakadaro rekuti patadza kuita communication pakati pako nemudzimai wako. Pane kuti muzoita dambudziko rekuva into kuti muende muinto temptation muchato wenyu wochizozobva waparara.
Ichokwadi ichocho.
Mukoma Gibson ndovimba kuti vanhingirikina vagutsikana nemhinduro yatavapa iyi. Pane mumwe ari panhunhare here? Pana amai vari parunhare vari kuSouth Africa?
Yebo.
Okay.
Yebo, musasekhona.
Yeah.
Hello.
Hello.
Kulomunye umlalelo khona kona lapho icingweni uprojector wethu usitshela ukuthi ana na kulomunye umlaleli. Wena bahamba kona lapho Samukeli.
All right, kulungile.
Yeah. Silomunye umlalelo khona.
Hello.
Hello, eh, ibizo mbani? Hello, ndikutaura nani vari ku South Africa vasiri Mindlovu?
Okay, ndi madzimai.
Okay, madzimai. Saka mungangonzi madzimai chete.
Eh.
Aiwa zvakangonaka tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda makadi henyu negoreja.
Aiwa, tinotenda. Aiwa goreja takaripinda kwete ne back door, takapinda ne front door.
Tinotenda.
Tinongotenda nyasha dzavo tenzi.
Tinotenda.
Ehe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechirongwa chedu chanhasi.
Indanga ndichingoda kungoti rimwe dzimwe nguva dambudziko riripo kukura pamwedzidziso inokura uchipa mwana kubva ari mudiki. Noti ukatarisa dzimwe dzenguva kunyanya muvafundisi imomo ndimo mune dambudziko rakanyanya. Kunyanya vanhu vanoshandisa mukatarisa vanhu vanoshanda zvakada sepowerful kushanda kwake. Vanobva vashandisa vanhu kunge kutora zviya zviya kwete kuti semubatsiri asi bva vanobva vatora sokuti kana kuti zviya zvekumusha zvetinoti kuda muboyi kwete kuti mubatsiri wako nokuti unoona kuti munhu unogona kumuka kana ari ane vana uchamuka kuseni agogadzirira vana agogadzirira pakuenda pakaita mavhizita kuti vanosvika chero dziri nguva vangasvika 5 iye ndionenge achingomira hapana kana kumwe kubatsira kwavanogona. Pano mumwe mutauri amboita sokuti havabatsiri vanoita sokuti kushanda varungu kana achishanda unoona achiti unoita zvose asi kumunhu mutema hazogoni kuita zvose. Ini hangu ndinoshanda mumba but ndinoshandira ari murungu kana ndakamboshandira varungu asi musiyano uripo ndokuti murungu chaiye homwe ungashanda zvese asi hembe yemukati kungangova kubata kwokuti unorongedza hakuna chinhu chaunoshanda kumurungu uchishandisa pamaoko. Kana chiri pamaoko ndoreva kuwacha.
Yeah, munongoisa muwashing machine. Kana
maoko kushandisa chako kungotora kana kuti uchingeswa machine hongonika chete. Zvinova muvakadzi vane dambudziko rokuti haagoni chero uchimubatsira kuti unogona kuona dzimwe nguva unogona kuda kutosiya nhumbi yake yemukati kutoda kutoiwa kuti akuwachire uwachirwe nemusikana. Asi kana nhumbi dzemurume saka nemwenzira murume unogozogona kuona kuti musikana webasa dzimwe nguva uchatotora chinzvimbo chokuvasa somukadzi kudarika mukadzi wake nokuti ende uchaziva kuti chose chinoitwa mumba ingava iri weekend mai vari pavagoni kuti vamboti hanhasi regai vondiboratidza kuti ndiri mai vebasa dzimwe nguva sevanhu kana vachishanda vese ungakutikana kuti nemwe nguva aite apo neapo iri weekend yacho haana zvaanogona zvemusikana unogona kuva iye uchabata zvezvose zvinozova dzimwe nguva akapakata kunoedzera pakupedzisira uchazoda musikana yekudarika chi kudarika maivemba iri dzidziso dzimwe nguva mukukura kuti chero munhu ane vashandi umwe agoni kuti vana vake vagone kubatsira kana kuti mushandi yavachishanda pamwe chete ndoona kuti ndorimwe dambudziko rinenge rinyanya kunge riripo kuti hatigoni kuremekedzana kwakanyanya kuti kana ari mushandi wako kana pamwe anga mudiki vanogona kunge vari sisi kana kuti unovati pamwe ndii tete kuitira kuti pave nekuremekedza nevana vachigona kumuremekedza.
chokwadi.
Ndafara nokuti mandiudza kuti munoshandira varungu. Makamboita experience here yekuti makamboshanda nemunhu oshandira munhu mutema.
Ndinorangarira kuti ndakamboshandira kamwe chete but wanga ari munhu wechirume asi mukadzi wake handizi kuti aiva kuvinda ngoenda ndichienda asi chaindinakidza ndechokuti ndichienda kumba kwake changu ndaiuwa chanhu handina zuva rimwe chete randakamboona akasiya nhumbi dzake dzemukati pamwe cherokisa muwashing basket handina kumboona asi zvakazomboita kuti rimwe zuva kudai ange iri girlfriend yauya manje nokubva yasiya nhumbi muwashing basket wakasoka nhumbi dzemapitcot ake nezvaunobva isa muwashing basket saka indakabva ndasiya manje nokuti ndakabva ndamumaka nokuti inini kandichienda pabasa ndobva ndataura zvandinoda nezvandisingadi saka mangwana ndakazoona kwanyogwa hamino akati kumurume asiya asina kuwacha rinobva ndaona murume anyora noti saka indakabvawo ndasiyawo futi ndanyora noti tazosongana nobva ndamubvunza kuti nhumbi dzomunoti handina kuwacha ndedzipi ndikati nhumbi dzavamu nhumbi dzinonzi handina kuwacha inhumbi dzemukati ndinofanira kumuwachira here nhumbi dzake dzomukati vakabva manje vazosara vatonetsana manje vamuudza kuti kee waizoti unoti nhumbi hadzina kuwacha unoda kuti uwachirwe nhumbi natete here nhumbi dzako iwe ende yatori girlfriend pamusoro pazvo saka ipapapo vakadzi hatina chiremerera kuno mumwe munhu womukadzi varungu indinovaremekedza kuti murungu agoni kukubatisa chero nhumbi yake yomukati kuzve kwokungonika chete kana kuti kudi mushini ukafa nhasi pasina wiki unototenga umwe haumuwachiri nhumbi yake yomukati ini handisa ndambozviona zvichiita ndamboenda ndishandira apo neapo varungu haumbooni achikuwachisa nhumbi yake yomukati ukatoona uchitowacha ndedze vana pamwe zingavana vake ma3 years kuti machii dzimwe dzokuzoti kungamacha kwete dzinhumbi dzevanhu vakuru varungu vanoremekedza kudarika vanhu vatema
izwi renyu rekupedzisera kuridziro iya mungasiyire madzimai
ini kurudziro ripo ndeyekuti vanhu vevakadzi ngatiremekedzei dzimba dzedu kutiwo kana uri munhu womukadzi uone kuti mubatsiri wako une paanofanira kugumira plus kana ukamuremekedza sokuti kana vanga vasisi ndisisi vako sisi vako haungagoni kuti uchishandirwa nasisi wako unova wachisa nhumbi dzako dzomukati kana kuti nhumbi dzemurume ukamutora sokuti chimiro chokuti kana vanga vasisi vako ipapo dzimba dzedu dzinogona kunge dzichimira zvakanaka
zvakanaka haiwa tinotenda madzimai Mwanezuwa rakanaka endi Happy New Year 2017. Muramba mchitifonera, mchititsigira.
Maita basa.
Zvakanaka.
Ndekerera zvangu paredi.
Zvakanaka.
Mr. Chengeta. Mr. Chengeta.
Ndiripo makadizeni.
Tiripo kazwai makadiko.
Ndiripo hangu makadiniwo.
Aiwa tinofara tipe mafungiro enyu panyaya iyi.
Zvakanaka. Sekutanga ndoti goredzwa kwamuri mese vakateerera Studio 7 muZimbabwe nenyika yese. Ndodakukontributawo pane zvekutaurwa nevamwe apa. Nyaya iripo ndeyekuti vanhukadzi kana vakaemploya munhukadzi umwe pamba kuti avabatsire basa vane dambudziko hwane rekuti vanoda kumu uomesera nebasa rekuita zvese zvese vachimuti kuti kudai dzimwe nguva kune kuri kuda kumupinza afiye here kuti abve atoduka nekusingaperi kuti panopamba apa ndiri mushandi wepo kusaziva kuti munhu uyu munomusiyira vana venyu muchiinda kubasa munomusiyira imba pamwe ine mari mukati munomusiyira zvinhu zvenyu zvese nemakizi enyu muchiinda kubasa kuti mumutorewo semunhu wamunovimba naye kuti tamusiyira vana vedu vataendera kunoshanda kubasa hamuda hamufungi izvozvo pane umwe muteereri ambotaura kuti unokwanisa wavambopindura kuti unokwanisa kuenda kwamufundisi kunotaura kuti handisi kunzwarana namedhemu vangu panyaya yemabatiro avanoita musikana ukangoona wangoenda kunoripota kuchechi watosumudza mhepo kumba handizo kuripotewa unobva watotaurwa zvimwe zvunhu nezvimwe zvinhu zvavako vachikanganisa iwe kumba zviri zvenyu muri two madzimai haanyanye kuda kutsiurwa kana achikanganisira vasikana nokuti vana vachitofunga kuti waakutomiririra musikana uyayo pamwe une zvauri kutoita naye zvandisingaonini pamwe vanoshanda vasipo vachimbobuda out vanozoda kuti seiwo ada kunyaya kuda kusaidira musikana uyu. Pamwe unogona kuona kuti mwana uyu haasi kuwana zororo, anoda kumbowedzerwawo mari. Ukada kuti awedzerwe mari, mai iwee watozvisumudzira mhepo. Saka indinoti madzimai, kana maona musikana wamunosiya pamba penyu wamunenge matrusta kuti ndiye anosara nevana venyu neupfumi hwenyu, imba nezvimwe zvinhu zvese, mubatewo semunhu akakosha, nokuti mamuchengetesa zvinhu zvenyu zvese, upenyu hwenyu hwese, nevana vamaenda kunoshandira kunze kwenyika kana kuti kuchinja dhorobha kuenda kunoshanda kune rimwe dhorobha, zvese izvozvo izvo muone semunhu wamabatisa zvinhu zvakakosherai muupenyu hwenyu hwese. Saka madzimai ngaazive kuti vasikana vanhu vakakosha, ende uye ngavave nemutsauko pamabasa avo emudzimba. Mana mai ngavashandirei kunyanya mubhedhurumu mavo, kana vari pamba mukicheni mavo, vari ivo musikana gara pasi woona zvokuti uri kutamba nevana, vana vasarovanaro, vana vasatsunyane, ivo voita zvokubika. Vamubikirewo musikana agopota achiziva kuti kana baba mai vasipo, baba vanoda zvakati, vanoda zvakati, vanoda zvakati. Izvozvo ndofunga kuti zvinogona kubatsira pakugarisana kwenyu kwamunenge muchiita mumba nevanhu vanenge vachikushandirai.
Aiwa, tinotenda mukoma Chengeta.
Aiwa, zvakanaka.
Muva nezuva rakanaka.
Aiwa, nenguva yakanaka muchidzidzisa vanhu upenyu hwakanaka mukuraramisana munyika.
Ndosaka tine chirongwa ichochi.
Aiwa,
zvakanaka ivo.
Aiwa, ndafara chaizvo, ndapindawo, ndafara.
Nkosikazi Samuelisi, zvakanaka iba. Nkosikazi Ndlovu, ndoziva kuti ndovimba munotaura zvekare Shona. Halo.
Yebo, miyakuzwa.
Uyakhuluma lesi Shona anjo.
Hayi, kodwa yekela mkhulume isiNdebele.
Okay, nza kuche uke watsho wena wathena na kulomehluko ukuthi nxa labo ababe besebenzela abe abamhlophe bayayenza imisebenzi yonke, kodwa ke nxa sebesithi sebesebenzela laba abensundu bathanda ukukhetha imisebenzi eminye abayenzayo. Suke wakubona lokhu kusenzakala?
Ngizile umama umadzimayela phana ekhuluma ngathi ngakubamba kanjalo, ngoba ngizile ethi umuntu umlungu yena angeke ambambise ngoba watsha ngomashini. Kimi, as long as ngibambile impahla yomuntu yangaphansi, sokufana nokuthi ngiwashile. Yes,
ngikhulumela
ukuthi abantu abamnyama sineproblem ukuthi ma umuntu engumlungu okwenzise enye into awuliboni iphutha lakhona, ulibona nxa kungumuntu omnyama. And okwamanje abantu abaningi I'm sure balutshwana bangalawo amameshini okuwashisa iy'mpahla zabo. Khona okwakukhulumileyo yikho engike ngakukhuluma ekuqaleni ukuthi abantu abamnyama sineproblem yokuthi masiwashiswa ngumlungu, whether uwasha ngomshina kodwa angithi ubamba ngesandla. Akulalapho ngabamba khona ngogodo or something, usebenzisa isandla sakho ukuthi ubambe leya nto uyifake umeshini. So already sokusisho ukuthi uwashile, whether ngumeshini owashile, but the fact yokuthi uyibambile ngesandla sakho.
Wafake emshinini, wazoyithatha emshinini, wayigoqa, wayifaka
emshinini, wahamba wayoyineka ngaphandle, weza nayo wayigoqa futhi wayifaka empahleni zakhe. So kusho ukuthi vele uyakuwashisa, ukuwashisile sifana nokuthi ukuwashisile impahla yakhe yangaphansi. And then ngifuna same ubaba uSibanda uke wakhuluma ngendaba yezitsha ukuthi endlini uthole ukuthi untombazana kuyathiwa nekapu ngekasisi, lo mgano wakasisi. Bakhona yes abakwenzayo konjalo, and omama ikuthi nje luhlelo olungathilo lokhana ukuthi kuzothiwa wonke umuntu akangena, kuba abantu bonke bayangena balukhulume. Omunye angakhuluma nje ezama ukuthi abe like akase like uyasekela like engikusho akasekeli like engikushoyo, but esazi ngenhliziyo ukuthini yinto ayenzayo endlini. Siyakazi ikhona even umuntu ephuma esemsebenzini uyashefa emfimele ishukela ukuthi asale sile, ukhohle ukuthi lo muntu ochiya umfimele ishukela usele nabantu abakho endlini. Uzokhona ukudla iserelakhe yabantwana, ngoba angithi umfimele ishukela
Yeah. What is really good, Pastor Rudo? Bamba, can I pick someone who says the Mizu Zemisha? Elishum, what is getting Michelle? Yeah. Pastor Rudo, Naya Tanga Jita or Abba, Menok and Amjins won't devil.
Dinonswa.
Mine's Waganya Tangitora. Na my love. You goody Pavaska, Naipabab. Panerim more dambuziko, she carried a goody. Can I chinga chishandira murungu? Anobata zvese. Hana basa nazvo kuti ningirike nini ndezvemukati here kana kuti mubedroom muri kuningirika. Asi kana akushandira munhu mutema anosarudza mabasa ekuita. Idambudziko rinowanikwawo zvekare kana muchikristu kana kwese kwese. Rinobatwa sei idambudziko rakadaro?
Ini ndinofunga kuti nyaya iyoyo pamwe marererwo nemakuriro atakaita ekuti takakudzwa tichifunga kuti zvichida vechichena vari nani kutidarika. Saka muma aspect akawanda eupenyu ndosaka muchiona kuti munhu anofara kana mwana wake achitaura chirungu, munhu anofara kana aita anything unotonzi dziri kurarama zvechirungu. Upenyu hwedu neculture yedu nekwatakaberekwa zvakakosha, zvakanaka. Zvinongoda kuti tizvigashire kuti this is who we are. Tinofara kuvatiri. Saka tifungwa imwe chete inogona kupinda panyaya yebasa iyoyo yekuti umwe munhu anogona kuita zvese zvaanoita kana kuti rese basa raangaita kumurungu kune verudzi rwake ona sashorwa kana kudzikisirwa.
Vasema.
Saka izvo ndinongona sekuti zviri mupfungwa mumaonero ekuona kunge vamwe vechichena vari nani kutidarika. Asi ndoda kuti munhu. Takatosikwa izvozvi, takadai, takakodzera, takanaka, tinogona kuita zvese zvingaitwe nevarungu nezvingaitwe munhu mutema anogona kuzviita. Hazvisi muganda iri, zviri mumunhu. Jiri mumwe ya wakafemirwa na Mwari.
Thank you, Pastor Mbo. Bata makadaro tine kola.
Tine mterere aripo aparunare. Mkoma Ernest Nyadare. Makadini enyu. Mufamba-famba iru. Nare rugenyo runenge.
Nufara kupinda. Hello.
Rwanga ruchikata-kata runare rugenyo. Asita kukunzwa hii kujunu.
Ndinofara kupindawo muchirongwa ichochi Studio 7. Ndafara zvikuru. Ndinoda kuti ndibatsirewo ndichiti munhukadzi munhu akakosha, anoda kubatsirwa kana pane pese panenge achiitawo basa. Hazvinei kuti uri murume kana kuti zvakamira sese, asi munhukadzi anoda kubatsirwawo sezvo tiri nyama imwe chete, uyezve iye hapana kurwadziriwa nemabasa akawanda kana ari mumba. Ndo chimwe chikamu chandani ndichida kuti nditsinirewo hangu kuti tibatsirwo nazvo. Tinenge tichida kuti kana kuri kubika ndinogona kumubatsirawo rimwe divi iye achiitawo zvimwe. Kana kuri kutiwo panenge painewo musenzi anofanira kuva ane paanogumira sezvambotaurwa napastor zvezvi. Kana pastor ambotaura achiti musenzi haafani kuzobatawo mbatya dzababa dzemukati, ndinofanira kugezwa naamai chei chokwadi, kozouyawo mubedroom haafani kuti apindewo ndechokwadi chaizvo mune maanofanira kuti agumire.
chovani.
Tozo uya wana mai wanu nitika nukuti upenyu wao ma simavela sere.
NDPJ.
Patuta wana.
Ha, wariku zororo simavela.
NDPJ. Erimeda mzikuru mkana wana mai zikuru sei kuno kwa tiri ku Zimbabwe. Wana mai wari kuomirwa neupenyu nokuda kwekuoma kwakaita upenyu ikonomi yedu. Munoona kuti mese maonekwa vari kushanda vanozviitira mhuri zvakaomarara vachigumisidza pamwe pacho vachirwara vanenge vachingoshanda zvakadaro. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvandandichingotiwo inini semuteereri ndaandichidini vana baba tinofanira kunga tichibatsirawo madzimai edu.
Haiwa tinotenda.
Ngativabatsirei
madzimai edu, nguva dzedu ndodzadyana. Toda kuti tinge tichipinza vamwe parunare muchirongwa. Runare rwenyu rwakunenge rwakukatakata asi nenguva dzacho padzave apa. Ngatingoonekanai mukoma Ernest time maita basi
zvakanaka.
Yehoi
maita imbasa mutote mutifonerawo.
Zvakanaka hi
yese nikoko.
Zvakanaka hi mukoma
mazvita henyu
tatenda. Ngilo munyenja lo mlalele lapha usembembeze nako elipani yena ke igama lakhe ngu Felistas. Kunjani mama? Hayi siphilile. Kunjani khona ngapho embembezi? Ye hamba hamba khona apho endlini ngoba yi ucingo lwakho vele kaluzwakali luyakhatha. Dinga indawo lapho ngakhuluma kuhle ingxenye lapho kule signal khona. Yeah, so kungconywana. Usiphathise imizuzu emibili ngoba vele isikhathi sesiphelile.
Yaye ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngingene esikolweni.
Yeah. Siphaka imbono wakho. Umbono wakho. Ngisiphake umbono wakho imizuzu sisele emibili kuphela. Ucingo lwakho yilolo yalayo. Siza kufonela njalo ngeviki elizayo. Okay. Pasara maminutes maviri chete. Regaiti pe kuna mfundisi pastor, Pastor Rudo, kuti vangotipa mashoko ekugumisira 1 minute and then tozopaona mai Ndlovu 1 minute tobva tavhara chirongo. Pastor Rudo, kuridziro yamungaite. Nhandichida chaizvo kuti tinge tichitaura nezvekuti maroles nedemarcation kuno kudiaspora, but nguva dzedu ndodzadyana pamwe chichazova chirongwa cherimwewo zuva. Asi pari zvino ikurudziro yenyu kana kuti advise yamungatipa musati maenda rekupedzisira show.
Ndinotenda. Kurudziro yangu yandingapa ndiyoyo yekuti vana mai torangarira kuti kana tatsvaga vasikana vanotibatsira vari kuuya kotibatsira, havasi kuuya kuzoita take over musha. Ndinoramba ndiri in charge, vane pavanogumira. Ndinokurudzira kuti bedroom ngarive private. Unoda kusara uine chimwe chinhu chinoratidza kuti ndiwe mai vepamba, chaunoziva wega, chaunoona wega. Saka ndo zvandinokurudzira izvozvo. Uye ndichikurudzira kuti sekutaura kwamama mboita nyaya yekudiaspora. Kudiaspora hakuna vasikana, hakuna vanobatsira. Hongu tinoziva kuti vana baba ndivana baba, vanofanirwa kuremekedzwa. Vachiremekedzwa kudaro hapana chakaipa sababa kubatsirawo umwe wako. Mese mapinda muchibva kubasa, iwe obatawo neapo, obatawo neapo. Zvisiri zvekunyorerana rosa, aiwa kuti iwe ita icho, iwe ita icho, asi out of your love, out of your appreciation,
tatenda Pastor Rudo. Nguva dzedu ndodza kuramba manje kuti tienderere mberi hazvisi. Zvakanaka iyi.
Thank you.
Aiwa tugumira panapa muchirongwa chedu chanhasi ndiPraxedis Jeremiah nachionisi.
Chionisi Jani.